Shaku. Yeah. Mazuva ese, ndinodzidza zvidzidzo zvizhinji, ndinoridza miridzo kazhinji, kuti pamwe, vamwe vangu, vachatapudza mitoro yangu, zvisinei, ndinitinei, ndioneiwo, handina mari, asi ndinoziya rimwe ramazuva zvichaita, sekuda kwavo Mwari wacho, minyengetero yangu. Nezananguzo dzangu zvinondiisa pakona. Dzimwe nguva ndotadza kupunyuka. Baba ndodawo kusumuka. Ndototenda snuka ndinozofema kwazvo ndamwasupa. Mazuvano unofara. Watora chitupa amaikupa. Baiti ndinovashupa. Medzisiro handimboizii. Ndakogomba haungafushira. Akaipa ngaambo ndisiye. Ngaagamushire. Kuti pakaipa. Akaipa. Life haina kuchipa, is desire na muzaya wake, umwe wake. Mazuva ese, ndingori kwese, ndiri kutsvaga raramo boys. Handichina voice, but save every use. The Holy Ghost is not taking drugs, so I believe you never draw. Zvichaita, zvichaita. Mazuva ese, ndinozama kusadikitira. Ndotaimira misodzi yangu. Isadonha pavanhu. Hatizi tese tine hunhu. Imu mudunhu. Hamuna chinhu chekuti tiiti. Kunze kwekungoti tese tikiti. Ita tipindi. Vhura igoni renyuva korindi. Ambuya vaiti sunga dzisimbe. Ini ndichidzisimudza ndisimbe. Dzese isimbe. Mumunda vanditadzisa nditimbe. Vande kunzimbe tipedze usimbe. Oh. Makutopinda zveginde mulife mangu semakarima dzinde neni. Hamungafambe neni. Pese pandava bhezhi. Ndinongotenda tenzi. Nezvese zvavakandipa bedzi. Iva mucherechedzi. Bwinyawo senyeredzi. Mazuva ese. Mazuva ese. Ndingori kwese. Ndiri kutsvaga raramo boys. Handichina voice but save every use. The Holy Ghost is not taking drugs, so I believe you never draw. Zvichaita, zvichaita. Zvichaita, zvichaita. Zvichaita, zvichaita.
Was being sent.